Mangwanana kanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 22 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Murayiridzi akaratidzira nevana veNjube High School nemusi wemuvhuro anotiza munyika. Sangano revana chiremba vemuzvipatara zvehurumende rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kukurudziro iri kuitwa nekambani yeHigher Life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Murayiridzi weNjube High School kuBulawayo anonzi akaratidzira nevana vechikoro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye neushoma hwemari inotambiriswa varayiridzi vaBrian Mutsiba vatiza muZimbabwe. VaMutsiba vaudza Gibbs Dube weStudio 7 kuti havasisiri muZimbabwe mushure mekutiza vavanoti vasori vakange vachivatsvaga pachikoro nekumba kwavo. VaMutsiba havana kutaura kuti vari kupi.
Hai, ndakajoina vana ndaisazvo aisaita kuti ndiregere kuona ndisiregera vana vachibuda vari vega vakati mutsidzisi semubereki kuti aiwa regai ndibude nepi nevana, nokuti chavaichemera neno ndakachiona kuti chine kodzero kana kuti chinhu chine musoro.
Iye zvino watotiza kuZimbabwe, chii chakakonzera kuti utize?
Nguva yatakabuda nevana ndakati todzoka ndakaona pava nemapurisa, asi zvakare pakaita mapresident office, pakaita military intelligence, pakaita prison intelligence. Saka ini ndakashaya kuti kana kuti ukatyamadza kuti maagencies awa chii changa kutsvaga. Right yaifanwa kunditsvaga i-law and order. Saka ndaona paita mainstrument awegovernment ndatoti aiwa zvabva ndasyirwa upenyu hwangu ndati ndanimbotisa.
Hausatidzokere kuZimbabwe?
Kana government iripo kuva kwacho kunotyisa.
Urikufunga kuti uri safe pauri ipapo?
Tinonyatsoziva kuti vanhu vegovernment kana vadavo kukuteerera vanokuteerera. Handitomboitrust zvinoitwa nzei, saka kuti nditi ndiri totally safe, aiwa ndisi totally safe.
Murayiridzi weNjube High School vaBrian Mutsiba vachitaura parunhare naGibbs Dube weStudio 7. Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kurudziro iri kuitwa nekambani yeHigher Life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Higher Life, iyo iri pasi pekambani yeEconet, yakazvipira kupa vana chiremba ava mari dziri pakati pemadhora emunyika zviuru zvishanu nemadhora zviuru gumi pamwedzi kwemwedzi mitanhatu kuitira kuti vakwanise kubatsirika vachidzokera kumabasa kana kuchikoro kuti vakwanise kupedza zvidzidzo zvavo. Higher Life yakatanga kuisa urongwa uhu gore rapera, asi zvinonzi kusvika pari zvino vana chiremba mazana matatu ndivo chete vakanyorera kupinda muchirongwa ichi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Tawanda Zvakada, vanove mutauriri wesangano ravana chiremba.
Tikangoti pane mwedzi 4 tisina kunge tawirirana na employer wedu, tazono veHigher Life vafunga kunge vachibatsirawo machiremba ose, saka vabudisa nhasi iyo kuti vanenge vachida ngavange vachiuya vachiapply. Saisa tichikurudzira mamembers vedu kuti ange achinoapply vanotidzokera pamabasa. Vari mutraining vange vachipedzisawo training dzavo, zvakawanda zvinokurukurwa vanhu vaya pamabasa vachipedzisa training dzavo. So vanga vedonzo pagwaro rakaburitswa.
Saka chii chiri kunyorerwa navana chiremba? Kunyorera basa patsva here kwavari kuita kuforera basa patsva here?
Tiri kuapplya kumaapplya kuhighlife kune yavanoti yo fellowship training yavo vari kuti yo vanenge vachinzwa kuida vachiwirirana nazvo vakasununguka kunge vange vachiapplya vange vachibatsirikana panguva yavakatsara iyo.
Dzidziso iri kupiwa nehighlife inozobatsira vana chiremba nemutoo upi?
Dzidziso haisi kunge ichipiwa nehighlife asi kuti nana chiremba vari pamabasa asi pamabasa pavara vanenge vari pane yatinoti training kana kuti vachipedzisa yavanotiyo internship. Saka nemamiro anga akaita zvinhu panga pasina training yakanga iripo kuti machiremba anga achipedzisa vazo vemaspecialist nevari mainternship kuti vange vachizoenge vachipedzisa internship yavo kunge vachizova nemalicense avo zvekuti vange vachipractisa pachavo vega. Patraining yese iyi yanga yakamira nokuda kwekuti machiremba vanga vasina mari dzekudzokedza kumabasa. Vave highlife vakazoona iyo zvakakodzera kunge vachibatsira kune vari kuda kunge vachidzokera pamabasa vachipedzisa training dzavo mabasa achiendera mberi chipatara chikwanisa kubatsirawo varwere.
Saka tingati urongwa uhu hwakanangana navana chiremba vanga vachiri kuita zvidzidzo zvavo?
Urongwa uhu hwakanangana nemachiremba ose nokuda kwekuti iyo machiremba anga achiita zvidzidzo zvavo vane vanovadzidzisa vanovashita kunge vachibatsiridzwawo. Saka kuti pange pane training inoendera mberi panoda kunge pane nemudzidzisi. Ndosaka vehighlife vatva kubatsirayo vanhu vose machiremba ose anoshanda mumagovernment hospitals nokuda kwekuti ndo mune vanhu kwamuchiitwa training vanhu vari pamabasa vachipedza vamwe vachiita maspecialist vamwe vachipedzawo vachiita machiremba anokwanisa kumira ari oga kana asika kumvura sizo yake.
Ko, pane zviri kumboitikawo here pakati pesangano renyu nehurumende panyaya dzemashandiro nemihoro yevana chiremba?
Pari zvino panga pasina nhau vanhu dzanga dziripo vatemachiremba nehurumende. Zvinhu zvese zvanga zvakangomira patakange takasiya last time.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kumbogadzikana zvishoma kwaita dhora remuZimbabwe zvichienzaniswa nerekuAmerica hazvorevi kuti zvicharamba zvakadaro sezvo vari kuda mari yekunze vange vari vashoma nekumbovharwa kwakaitawa maindastiri pazoro rekisimisi negoredzva. Muguzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Hatini mwanda angu inini wangu putaona kasabili especially mna November, December na January uno. Zuko ndiresko I think cheku tangisisa normally demand ye foreign currency ino anzo ita ikiri la gorela kumopera uye gorela chitanga kudaine kutu ye business activity ino zo pika as the year as we go as we move on into the year. Kwa zinza kata risa watu nukona kritika. At least it is really sustainable to what extent nekutu anchored on the increase in production. Even gorra pera ne gorra tata sa naro iri vamwe vari kuti economy yedu icharamba ichidonha nezvikonzero zvakawanda. Saka instability yauya but haistability rikonzerwa nekuti pane vast improvement in foreign exchange munyika or an improvement in production. Zvinhu zvakatsatoti ome. Saka stability iri kunyakonzerwa nenyaya yedemand, moderation yedemand for foreign currency nenyaya yekuti mabusiness towards the end of the year uye gore chitanga demand inenge yakati birire.
Totarisa iyo mari yacho mumabhanga pane zvachinja here?
Hazvingi hapana zvati zvanyanya kuchinja. Makiyo acho ringooneka pano nepapo although hurumende yakambotaura kuti irida kuisa about half a billion Zimbabwe dollars into the system as aitika hazvo but in terms of availability yecash hapana chati chanyanya kuimprova maonero atiri kuita.
Semaonero enyu pangadiwe mari yakawanda zvakadii kuti dambudziko iri riperi?
tambudziko iri maondo rangu inini haisi nyaya yekungoisa mari nekuti makaramba muchiisawo mari musystem zvinokonzeresa nyaya yeinflation makaona inflation muzimbabwe inyachinyanyakonzereswa ne high money supply growth nemaparallel market activities chekutangisisa nyaya yediscipline kuti government inomaita live within its means nyaya yefinancial discipline fiscal discipline takwanisa kuive within our means zvinounzo zvakareven confidence chechipiri inyaya yemakey reforms ma-institutional reforms akaita semaparastatal akaita sema-anti-corruption reform I think those zvinhu zvinenge zvakakosha kuti zvinge zvichifanira kuti expedite those doing business reform makaona doing business environment yedu ichiri very very challenging hongu pamboitika maimprovements pano nepapa but nyaya dzeinfrastructure nyaya dzemagetsi nyaya dzemapolisi emarisk emapolisi reversal inyaya dziri kuafecta mafambiro emabhizinesi zvanyaya dzine dzichifanira kugadziriswa hurumende yangoramba ichiprinda mari but production isiri kukwira zvinoreva kuti zvinhu zvisagadzikane through inflation
ko iwo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika anokanganisawo sei nyaya dzezveupfumi
kazhinji kana politics dziri poisonous sezvazviri kuti mapoliticians haasi kuwirirana hapana harmony zvinoincrease inonzi pachirungu country risk factor or political risk premium saka kana muekonomy muine bit of political instability and political instability yemunomu inogona kukonzereswa zvakare nekusagadzikana kwako kwakaita mamiriro ezveupfumi saka zvinoita kuti zvive more expensive to do business or even for Zimbabwe as a country to borrow or even for businesses in Zimbabwe kuti wange achikweretawo mari pamisika maglobal financial markets
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Kunyange hazvo mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vakanyorera nhengo dzepamusoro dzebato ravo reZANU-PF mudunhu reMashonaland and West kuti vaimbove gurukota rehurumende amai Prisca Mfumira vanodzingwa mubato nevanhu vakavasarudza nyaya yavo haina kutaurwa nezvayo pamusangano wakaitwa muchinoi nezuro Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
Mutsamba yakanyorwa naMunangagwa yakaziviswa kunhengo dzeProvincial Executive Committee kana kuti PEC pamusangano wakaitirwa pamahofisi edunhu nezuro vaMunangagwa vakati ivo vakaita pavo vakapedza nekubvisa amai Mfumira pazvigaro zvekuva gurukota nekuve nhengo yePolitbureau vaMunangagwa vakati vanhu vakasarudza amai Mfumira ndivo vanovabvisa pazvinzvimbo zvekuve nhengo yecentral committee neyeusenata amai Mfumira vakadzingwa mupolitbureau nekuve gurukota rehurumende navaMunangagwa mushure mekunge vasungwa vachipomerwa mhosva dzeuori kunyange studio 7 yakaona tsamba iyi nyaya yaamai Mfumira haina kukandwa mudariro sachigaro weZANU-PF mudunhu iri vaziyambe ziyambi vati havana kutaura nezvenyaya yaamai Mfumira
nhasi tatingwe tigadzira purogiramu yedhiye hatina kumbotaura nezvazvo nhasi
imwe nyaya yakatsviriridza pamusangano wanezuro ndeyekusarudza nhengo ichakwikwidza musarudzo yebioelection muward 2 muchegutu zvinonzi nhengo dzekuchegutu dzakauya dzakatosarudza munhu wadzo asi vaziyambe vanoti musangano wanezuro wazobvumirana kuti paitwe sarudzo dzemapuraimary
tikuita primary we are following the normal procedure
sarudzo dzemuward 2 dziri kuitwa mushure mekufa kwakanzura aimirira wadhi iyi amai memory banda vemdc alliance avo vakashaya mwedzi wapera nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinoi vajohn marava vanoti ZANU-PF inofanirwa kuve nemutemo unoita kuti munhu anoita zveora adzingwe nekukurumidza uye zvisinganetse
ndonange ZANU-PF inofanira kusimbisa mutemo yayo yemembership nokuti izvo kana munhu akaita kunge Prisca Mfumira owanikwa achiri memba wezanu iyo amunanga gwari kutanzo ngati bvisei corruption zvoratidza kuti mitemo yavo ye membership yanonyatso simba nokuti kuri kunzi mitemo yavo yakasimba vaifanira kuti munhu anenge abatwa nemhosva kana ane nyaya dziri kumatare ari kupomerwa mhosva dzecorruption anofanira kutodzingwa mupati nekukurumidza munhu iyeye
musangano wanhezuro wepec ndiwo wekutanga gore rino uye wakazeya gwara richatora bato rezanup f mudunhu gore rino ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mudaily News mune nyaya pamusoro pekuratidzira kwakaitwa nevana vechikoro veJuve High School muBulawayo. Mudaily News mekare mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoramba kuti pane kusawirirana pakati pavamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. MuNewsday mune mazita evamwe vevanhu vakafira mutsaona yekuOdzi nemusi weMugovera. MuChronicle mune nyaya inoti dare repamusoro redzimhosva reSupreme Court ratonga kuti zvikwereti zvakaitwa nemadhora ekuAmerica zvinogona kubhadharwa nemadhora emunyika zvichienzaniswa kuti dhora rimwe reAmerica rine uremu hwedhora rimwe reZimbabwe. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa vavhara mugodhi wegoridhe weJambo Mine kumaZoe pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa neuwandu hwevanhu vabva kwakasiyana-siyana kuzochera goridhe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mazwerasei vashamariri mose wepaStudio 7. Ini zita rangu ndonzi Rickson ndiri paJoburg apa, ndiri paJoburg. Ndinotaurawo nepamusana pezanu PF. Mazviona zvaitwa nezanu PF kaizvi kuti mari madziri kutumirwa nemadhona dzidzi kuti dzibatsire nyika, dzibatsire vanhu vakushupika, dzibatsire zvakawanda wanda muZimbabwe. Iwa kunoteka chindege chakaora kuMalaysia. Wakaona chindege chakaora, imari dzemadhona idzodziye kudzakanzi dzibatsire munyika yeZimbabwe dzakunotengwa chindege chakaora. Zvado kuvara kazvado yakadhakwa. But iwa ari kuteka motika renyowani. Nyowani nyunyunyu zvikakarara zvemotika. Asi vari kunoteka chindege chakaora kuMalaysia. Charaswa kuningirikini kuscrape yard. Chakunonhongwa kuscrape yard kuya nacho kuZimbabwe. Azando TV babuza zveshuwa.
PaStudio 7 apa. Mashoko akaturwa naPresident wevanhu, President wenyika, President akavhoterwa. Vanavayo vachamisa mashoko akanaka. Mashoko anobatika. Asi pano wani pandaona zvangu inini pachati netse pavati mademo 2020 uno achawandisa. Ipapa pandifunga kuti panoita zvakanaka. Why? Just because masoja nemapurisa ari munyika nditika ari muZimbabwe ndezanup f ase nyika. Vanofanira kunge vachichengetedza runyararo munyika ndovanondokonzera mhirizhonga munyika. Saka hazvina kumira mushe. Kuzoita ana Monica Mutsvangwa ungatinyatsokutaura kuruzhinji vanhu vese vakateerera paStudio 7 kuti tatenga ndege gore rino taita chine musoro. Chei vanoenda kunze kwenyika kwacho ndiani? Imi kam kunopfachura mari dzamuri kuba idzodzo. Muzvipatara zvitunha zviri kuora, hakuna magetsi, hakuna vari kubatsira, manesi ari kuramwa mabasa, maticha ari kuramwa mabasa. Hamuzviona, hamuna kana basa nazveizvozvo. Venyu vana vanodzidzaka kunze kwenyika, vanodzidza kuzvikoro zvakanaka. Zvisinei hazvo, nguva ichakwana, nguva inokwana. Ichazovawo nhoroondo kunemi munotonga nedemo uye munozvisa miga pazvigaro kudaro ikoko. Mwari achaita kuda kwake. Ini ndeitwa zvangu Edmozirin paSouth Africa.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. kakadi kwese kwa muri kwa muri tinofara nenhaudza munotipa ini ndinoitwa Stole ndiri kuno ku Western Cape ndinofara nenhaudza muri kutipa ndoda kumhorosa muri yangu kumusha uko kubechinafu kuti munofara here mese nemakorokoto negoredzwa nevetinonamata nawo vese makorokoto egoredzwa uye tichifara nemusangano waitwa nhasi navachamisa vatenderwa kuti vaite musangano wavo vairambidzwa nguva dzese nemapurisa zvichireve kuti zvine agenda yakanaka ya 2020 sona iyewo saka todo kuzvitenda nemashoko atapakurirwa anotigutsa purezidendi wevanhu purezidendi watinofarira dai mwari vakamuitire zvakanaka ndo munhu tototarisira kuti uchazotisunungura uchasunungura nyika yezimbabwe sezvo patiri pacho pakaoma nzara zvipfuyo zviri kupera neandrax mbavha dzichibawo saka zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka tinotenda nemanzwi iwaya ndataura mashoma iwowo garai muchitipa nhau idzodzo tinotenda chaizvo
mangwanana akanaka vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7 ndokutendai nechirongwa chamuri kutiitira kuti tizive kuti chii chiri kuitika ndokuda hangu kutaura pamusoro penyika yedu mamirira yakaita vachamisa vari kuzama kuti kudai ingavhurika but yeshe handioni kwazvichanyatsa kuenda zvoda kuti vatoramba vakashinga vasi zvingada zvingaita zviri nani pakushinga kwavari kuita kuti pavakatsika ipapo havasi kuchinja-chinja serwaivhi zvokuti vezanupf kuona kwangu pamafungiro angu hangu hana kuti ndizvo vari kuda kuita zvakaita tsvangira zviya kuti akaona akamunyengerera-nyengerera akauya zvikaita zviri nani vakasanganisa musoro pamwe chete nyika ikabudirira payakabuda kubva mumadhaka isati anyatsa kubuda pavakaona kuti tinenge tatobhururuka tanaka ndo paakataka kumuda kumudzinga kuti zvanga zvanaka saka nemagariro avo Chamisa chero akatenda kuti aende kuti vabatirirane nyika ibude mairi asina kutungamirira vari ivo vari vezanupf hakuna kwatiri kuenda tiri kudzoka foot from the ground
maswerasei vana vablessing zulu muri ikoko kuwashington ikoko zviri kuitika kunoku zvinhu zvacho zvaoma zvikitika kunoku zvaoma dei paikwanisika kuti shuwa vambopawo vamwe mukana ivo vezanupf vambopawo mdc kuti imbotongawo mukana ndowakakosha kungopanana kumboona kuti zvinenge zvakamira sei nokuti yei tarwadziwa vana vezimbabwe varwadziwa dai vangopanana mukana chete vasiyana zvine zvokurovana zvose vomboita zvokuti vambopananawo kuti uyo vambotongawo vomboona kuti masimba akamira sei pano kurovana kana kunyombana kana kuita sei zvavakukosha kushandira pamwe kuti nyika ibudirirei tatenda
studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuno kustudio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei iyi inguva yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika dare redzimhosva mukinya rapa mvumo kumapurisa anochengetedza nyika kuti varambe vakavharira varume vashanu vanofungidzirwa kuve varwi vanopfurikidza mwero vanosanganisa zvizvarwa zvesomalia zvitatu chizvarwa cheamerica chimwe chete nemutyairi wemotikari yavo ari chizvarwa chekenya kutongwa kwemutungamiri weamerica vadonald trump kwakatanga zvine mutsindo nemusi wechipiri mudare guru reparamende kana kuti senate iyo yakatanga nekukakavadzana pamusoro pemitemo negwara rinofanirwa kutevedzwa mukutonga vatrump uye vachikakavadzana zvekare pamusoro pekuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kutongeswa here Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Vamwe vakuru vemabhizimisi muZimbabwe vari nhengo dzesangano reCEO Africa Roundtable vari muAmerica kuita hurukuro nevana muzvemabhizimisi nemakambani muAmerica kuti kudzidzana nekudzidzisana kurambe kuchiitwa pakati pemakambani emuAfrica neayo emuAmerica. Vari kutungamirira chikwata chevana muzvemabhizimisi ava vaGibson Kundani vanoti vakasvika muAmerica nechikwata chevana muzvemabhizimisi vanoita gumi nevaviri uye vachaenda kumaguta mazhinji muAmerica. Tabata vaGundani kuti tinzwe zvizhinji.
Tauya CEO Africa Roundtable inova organization yema CEOs muZimbabwe nenyika dzakakomberedza Zimbabwe dzino expose ma leaders ema companies kuma global opportunities. So is second visit yedu to the United States and tine delegation of about 12 executives vari kutsvaga opportunities in terms of funding, technology transfer, ma markets in ma sectors akasiyana siyana, which include agriculture, mining, tourism, insurance and so forth.
Chinangwa chekushanya uku ndechei?
Tauya kuti tizosangana noku expose to opportunities available in the US, here in DC and also in the Silicon Valley. So that's why Tauya kuno, and so far we've had my meetings with organizations like OPIC. We also met a number of fund managers and consulting companies, the XCBG and so forth. So it's encouraging. I think we've been received well. We hope we'll be able to close a few transactions.
Mauya muri vangani?
We are 12. Gumi nevaviri.
Kusvika pari zvino muri kufara here nemafambiro ari kuita zvinhu zvamakafambira kuno?
Yes, so far so we are very happy. This was our first day of engagement. We still have 5-6 days to go. But nhasi ndozvo varedzere kupedzisira muWashington DC and tinovimba kuti taopena madoors ari key. And patisharamba tichiendera mberi tichikurukura. Even kunyango tadzoka kumba tine tarisiro yekuti will close one or two deals.
Kubva muWashington muri kunanga kupi?
Tichibva kuno sezvo ndataura tichaenda kuCalifornia in the Silicon Valley. Matiri kutarisira kusangana nemacompanies akasiyana siyana in ma areas andataura. We also have people going as far as Nevada, vamwe vachaenda ku Tennessee, some will be going to Boston, some will be going to Dallas. Vanhu vose vari kutaura vakabata maprojects avari kupromota. Saka tichanga tichizoziva pokupera kwemission yedu kuti tauraya shuro here kana kuti tafambira mahara. But ndinovimba kuti pane tichabuda.
Chantal Mutupo nevasikana vanobhendesa chasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Muraridzi akaratidzira nevana veNjube High School nemusi wemuvhuro anotiza munyika. Sangano revana chiremba vemuzvipatara zvehurumende rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kurudziro iri kuitwa nekambani yeHigher Life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.